Mutongi wedare Justice West Tachina Mora vapfumira nane muono wemagweta ezek wekuti dare iri harikwanisi kunzwa nyaya iyi nekuti nhengo dzinoti magwaro adzo haana kutambirwa handidzo dzauya kudare. Rimwe remagweta eMDCT muzvinafundo Love Mo Maduku vauza Studio 7 kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Akarira zvowirana nevezek kuti pamutemo haifana kunge akauya kuhigh court, anofanira kunge ari macandidate kwete dare. Saka ndozvawirana nazvo.
Vamadhuku vanoti vange vakatarisira mutongo uyu wapihwa nedare nhasi, uye nhengo dzese dzeMDC dzakarambirwa magwaro adzo dzakatokwira kudare zvekare nezuro, vachitarisira kuti nyaya iyi ichanzikwa nemumwe mutongi wedare reelectoral court mukati memazuva maviri anotevera.
Judge vasiya nyaya yekuti tautimirira nyaya yemacandidates, ndo yatakumirira kuti izodzika. Saka hapana chati chachinja izvezvizvi, tiri kumirira kuti macandidates anzike. Kana macandidates nyaya yavo ichinzika, zvimwe zvese zvinombomira, ndo mutemo uripo.
Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo ZEC ichitarisirwa kubudisa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette mazita evanhu vane magwaro akatambirwa kuti vakwikwidze musarudzo, mazita mumatunhu makumi masere nemanomwe aida kukwikwidzwa nenhengo dzeMDCT haasi kuzoburitswa kusvika matare apa mutongo wavo. Mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti ivo pachavo ndemumwe wevachapa umbowo pachanzikwa nyaya iyi.
Panoti inini ndichapa umbowo sapresidendi, ndanga ndiriko kuZEC ndichitaura nevakuru veZEC. Dr. Mashakada Secretary General wedu vakanga varipo, Dr. Msevenzi Deputy Secretary General vachenga vachipa umbowo zvakare.
MDCT inoti yaida kubhadharira nhengo dzayo dzese mari kuti dzikwikwidze, asi ikanyimwa mukana wokuita izvi neZEC. Vanoti ZEC yaiti haina mushina wepoint of sale kuti vashandise kadhi, uye vachiti vakarambidzwawo kushandisa nharembozha. ZEC yakapa mukana vose vainge vatadza kubhadhara mari musi wa21 Chikumi kuti vabhadhare kusvika musi wa22 nenguva dza5 manheru. Mukuru webato reUnited Zimbabwe Alliance Amai Elizabeth Valerio avo vane nyaya yakaita seMDCT vaudza Studio 7 kuti vanotarisirawo nyaya yavo kunzipa mudare svondo rino. Zvichakadaro, Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kudare reelectoral court kuti mumwe mutsigiri wezano PF Valove Joy Mangwana vasvitsa here magwaro avo kudare iri ekupikisa kuti vaimbove nhengo yezano PF vaSevia Kasuku here vasakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika sezviri kutenderera pamadande mutande. Hatina kukwanisa kubata vaMangwana vari kushanda navakasuku here vaWalter Muzembi vaudza Studio 7 kuti havasati vapiwa mapepa. Vachinyora padande mutande reTwitter vati uku kwave kushaya kutsvaga uta nemugate koitwa nezano PF. Mabharani wedare iri aramba kutaura kuti nyaya iyi yasvika kudare iri here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.